Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Selmo Mutukudzi uyo nhasi ari kutitaurira iye kuti zuva raana mai reMother's Day rakakosha sei kwaari nevamwewo pasi rose. Zuva iri richange riri kuremekedzwa mangwana.
Hello, makadi ndinoitwa Selmo Mutukudzi, ndiri muimbi anobva kuZimbabwe.
Tinoona mangwana vanhu vachange vakatarisa zuva reana mai. Imi mungata mai venyu vakakubatsirai sei kuti muwanikwe muchizoita zvekuimba izvi?
Pana amai ndopanobva zvese. Amai vangu inini vakandibatsira nezvakawanda chaizvo. Basa redu rekuimba iri rine zvimhingamupini zvakawanda ende kuzobudirira kwaro kunotora nguva. Ini ndakawana rubatsiro rwakanyanya kubva kuna amai vangu. Ndinoziva rudo rwaamai haruperi nyangwe mwana akure zvakadii. Saka vaitibatsira nezvakawanda kubvira kumari, zvekudya, zvekupfeka panguva basa redu paranga risati raakubhadhara. Saka ndinotenda chaizvo nerudo rwavatiratidza mubasa redu.
Pazuva irori reMother's Day kana kuti raamai, mazwi api amungade kuti vanzwe dai vanga vakateerera kana kune mamwe madzimai vakateerera?
Toda kutenda chekutanga kuti makaita basa nebasa ramakabata kubva tiri vacheche kutichengeta kubvira tiri mudumbu chaimo kutichengeta kusvika zuva ranhasi. Kune rudo rwamunoramba muchingotiratidza each and every day. Ndoda kuti dai Mwari vawedzera makore mazhinji ekurarama azere neutano nekufara tigova nenguva yakanaka tiri pamwe chete neimwe nyika.
Pane ruyerwe rwamungade kana kungoti tsenurira mbijana rungateererwawo nevamwe vana amai vakateerera pari zvino?
Ndine ruyerwa ndakanyora runonzi Amai ruri paalbhamu yangu yandakaburitsa muna 2013 inonzi Expressions. Inofamba ichida izvi.
Kanobata makanyora rwuyo rwapamafunge.
Zvandataura izvozvo before kuti unenge waitirwa zvakawanda zvaunotiona kuti apa amai vangu vaigoni beyond izvo zvavanokwanisa kungoti vatiitire. Saka panguva yakadaro unotosvika paunodzanisa pfungwa. Ndo mawiri anoita hunzi kwandiri.
Pane vamwe vatinoona kurarama umu vanowanikwa vachinetsana nemadzimai vavo pangave pari kuti pakutaudzana kana nezvimwe, mungavapowo mashoko api?
Zvinowanikwa kuti hamungagari muchiwirirana mazuva ese, asi chakakosha ndechekuti muzogara pasi mutaurirane, muzoteererane, mungoziva kuti uri mai yozoziva kuti uri mwana ende zvakanyanya kukoshesa rudo pakati pehama.
Imi tinozivawo kuti nemiwo muri amai, vana venyu vari kugadzirira izvipi pazuva irori remangwana?
Handisi kuziva. Ndofunga vachatoita iri surprise. Handisiziva kuti vakarongei kana chiripo kana pasina. Hazvina mhosva zvisinzeriveruriri pakati pedu.
Imi muri kufunga kuitirawo sei amai?
Asosiyeti kunonzi inenge iri sesondo ndiri kushanda but kana ndichinge ndadzoka I think ndichavatsvagira something. Ndingoti thank you.
Mungotipawo mazi ekukorokotedza madzimai ese epazuva iri reamai.
Ndoti makorokoti kunana mai vese makagona makachengetedza vana makachengetedza mhuri. Tirai mberi nekuita basa rakanaka tichigadzirisa vana vedu nekuti zveshuwa chakakosha rudo rwaamai pakati pevana ndiro runovaumba kuti vagova vanhu vasvinu muupenyu. Saka tinongoti makorokoto.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Selma Mutukudzi kunge wanga uri nesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanga Nyahuye ndiri muWashington.
Sana simu nongo ni basira kana zvinhu zvova. Kana zvinhu zvokenda inzee.